zvirikuitwa nehurumende kunyanya-nyanya negurukota rezvematunhu kana kuti rinoona nezvematunhu vakasukuwere zviri kunze kwemutemo nenyaya yekuti tikaongorora bumbiro romutemo rinova ndiro pachirungu Supreme Law of the Land rinopa iro kodzero kumalocal authorities kunyanya-nyanya maurban local authorities kuti vakwanise kunge vachitonga nyaya dzavo dzakafanana nekuti vanhu vanopinza mabasa malocal authorities anopiwa mvumo nebumbiro romutemo
vachuma munowirirana nazvo here zvekutaura navagutu kuti izvo hurumende iri kutyora mutemo pamabatiro ari kuita makanzura emdc
ndava zvavagutu vetsananguva bumbiro remutemo wedu wenyika yezimbabwe asi tanongoona kunge vazokanganawo futi kuti vazviite mention pakutsanangura kwavo inyaya yekuti ko iwo maurban councils akadaiti marural district councils chero echigona kumira ogawo echigona kuitawo madecisions avo asika ane maministries anoaita over superintend over vechivatarisa vechiona kuti vari kuita zvinhu nemazvo here saka kupindira kwelocal government hakusi chinhu chiri panze pemutemo ende hakusi chinhu chinoshamisawo futi
vagutu tingati kupindira kuri kuita hurumende iri kuisa zvematongerwo enyika here mukati
zvinotova pachena rei kuti kupindira kuri kuitwa negurugota rematunhu vakasukuwere kwava kwepolitiki hakunei nechinangwa chekuti maguta ave anonzi ari kuranwa zvakanaka ngatidzokerei zvekare kubumbiro romutemo tikatarisana isu nesection 278 kana 278 yeconstitution yezimbabwe inonatsokwenenzvera nokunyora zvakanaka-naka maererano nezvekuti munhu anoita basa rehumeya kana angava cheyapesoni weingava kanzo yomutaundi kana kuti kanzo yokumamisha unenge achibiswa pabasa rake nenzira dzipi
vachuma munowirira nazvo here zviri kutaurwa navagutu
handifunge kuti zviri tese ipapo why ndichidaro sematsanangiro ese avanoita vachibata constitution yezimbabwe tinopa hunge tichiongorora kuti pane maprovisions as well aripo anoita kuti kuitei kudzidzana pakati pemakanzuro aya nemaministries aya ati kutaura pamusoro emasaka minista vakasukuwere zvavaita chete apa ndekuti vaongorora kuti aiwa zvimwe zvinhu tinogona kuzvisiya zvikafamba zvikatikuvadza nyambisigwa tine nzira yekuti tigadzise zvinhu izvi nekukurumbidza even ukatarisa nyaya yameya wekuharare haana kudzinga basa basi asi zvanzi ngaambomira pasaide apo kuvinzwe ebhodhi ichauya kuzoongorora nyaya yake tione kuti zvinhu zvaari kuita zviri kufamba nemazvo here ari kutevedzera mutemo waafanira kunga kunge achibata iye sameya kana zvikazobuda nebhodhi iyoyo iri independent yaazvoti aiwa munhu uyu atadza ndopa achazopiwa matongero izvezvo apa azi mira apa iwe pasaidi timboona because apa tichigutsikana neichi 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 chawaita chiri pachina
vachuma nyika yakawana kuzvitonga muna 1980 kusvika muna 1999 zviri kuitika izvi mumakanzuro anorwanwa nemdc takanga tisingazvione mumakanzuro anorwanwa nezanup f sei muri kuro here kuti zanup f yazotanga kuziva mitemo yemaguta pakapinda mdc muhurumende
aiwa handizoba asi chaunopa hungudio uchitarisa of course handiti nyaya yepolitisi iripo makanzuro aya ekudhara aya aimeka shuwa kuti kana achiita zvinhu aiita zvinhu vechikonsultana nemaministries acho iwavo anofa kunge vechibatirana but apa tane kahabiti kakaipa kekuti uyu auna kushandisa umdc hwake ari mukanzuro uyu auna kushandisa maybe uzanupevu hwake ari mukanzuro ari muhurumende which is what is wrong
ndokubatai zvakare muromo vachuma ndirikuona kuti izvo MDC payakapinda mukutonga maguta muna 2000 isati yapinda ZANU-PF ndo yaitonga semuHarare makanga mina vamuchakavhuta vengwa vakavaka imba pakaitika nyaya dzakanetsa chaizvo asi ZANU-PF yana kana kumboenda kumbohamisa basa sei
apo mwanje kuti ndikomene nechinhu chandisina picha nayo zvingati nepei handiziva zvakaitwa namuchakavhuta vengwa